Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvakare masikati anasi uri musi wemugovera zvita 9/2017. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reMDCT rokurudzira kuti achatora chigaro chakasiyiwa nevaiva sachigaro veZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, ave asina kwaakarerekera.
Isusu yabato reMDC kuregera basa kwaitwa naJustice Rita Makarau kwangotaridza kuti kudai wazozoona kuti zvataigara kutaura kuti havangaite mabasa matatuka ari munhu umwe chete kuti hazviite.
Bato rinopikisa reNational People's Party, NPP, rinoti vechidiki vanodarika makumi maviri vanonzi vakaenda kuZANU-PF vakange vadzingwa mubato kare. Vashandi vemumapurazi voisa tariro pahurumende yomutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti rinotambira nemufaro kurega basa kwakaitwa naamai Rita Makarau, richiti vainge vasingaiti zvavaitarisirwa kuita sasachigaro weboka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission, ZEC. Mutauriri webato iri vaObed Gutu vanoti hurumende yatowana mukana wekugadzirisa zvinhu munyaya dzesarudzo. Vanoti ivo nemamwe mapoka vachasvitsa kuhurumende zvavanotarisira kubva kuna sachigaro mutsva achatora chigaro chasiyiwa naamai Makarau ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu.
Isusu yebato reMDC kuregera basa kwaitwa naJustice Rita Makarau kwangotaridza kuti kudai wazozoona kuti zvataigara kutaura kuti havangaite mabasa matatuka ari munhu umwe chete kuti hazviite. Vateereri vanoziva kuti mai Makarau vanga vari ZEC chairperson 1, 2, vanga varizve judge wesupreme court 3, vanga varizve secretary inonzi judicial service commission. Saka vanga vane mabasa matatu avaita nguva imwe cheteyo.
Munofunga vakarega basa vega here kana kuti vakanzi vachimbomira?
Tisingazivi hedu kuti vamanikidzwa here kana kuti vangozviregera basa voga, asi tiri kuti ngevamanikidzwa kunge vasina hazvina basa nesu izvozvo chero vapi.
Maishanda navo zvakadinimi?
Mai Makarau taingoshanda navo ndingangoti ndizvozvo, muchirimi rwedu rwechishona tikangoti ndizvozvovo. Taimbokakavadzana pano neapo, dzimwe nguvawo tichitaurirana zvakanaka, dzimwe nguva tichiita gakava, nokuti munoziva imi election ya2018 ivo vanga vatova pachigaro chairperson weZEC. Maita election ya2018 haana kutifadza, pane zvakawanda zvakaitika, kupirwa kwakaitwa, nyaya yenikuvhu nezvimwe zvakadaro. Saka isu tongoona sekuti mai Makarau vanga vachitovawo nedambudziko ipapo, tichitoona kuti vamwe vanga vachitovawo mukati mematsotsi enikuvhu iwawo.
Munotarisira chinyi pasachigaro munyowani?
Sachigaro munyowani weZEC anofanira kunge ari munhu ane hunhu, pachirungu inonziwo integrity. Munhu asina kwaakarerekera, munhu asingazodi kushandiswa nezanu kana kuti nebato ripi zvaro kuti abire maelection. Munhu anokwanisa iye kumira akazvimiririra, asiri munhu uya anongonzi akasundirirwa kudai ototeedzera kunzi donhawo nediviro kana donhawo nediviri. Toda munhu uya anoti basa rangu iri nderenyika, harisi bato rematongerwo enyika rakamirira bato rimwe chete, asi bato rinonge riri pakati napakati, rinonziwo riri muchirungu zviri impartial. Tinotarisira kuti vanhu vakawanda varimo muZimbabwe vano kwanisa kunge vachiita basa iroro.
Tikatarisa kukura kwakaita basa iri, munoda kuenda here kuhurumende muchitaura navo pamusoro pezvamunotarisira pasachigaro mutsva?
Kwazvo. Ndonga munoziva kuti pambumiro romutemo, panogadzwa basa chairperson weZEC, pane maprocedure anotevedzerwa anenge akanyorwa iwo pasi pebumiro romutemo weZimbabwe. Saka zvinenge zvichitipawo mukana isu nevamwe vosewo vane chido nezvekugadzwa kwamacommissioners eZEC kuti vavewo vane ingangonzi muchirungu essay yokuti ndiani achazange achipinda pachinzvimbo ichocho chokuva chairperson weZEC. Saka isei tingoti mutemo ngautevedzerwe sezvazviri, bumiro romutemo ngaritevedzerwe sezvazviri, chireva kuti munhu anezenge achitora chinzvimbo chasiyiwa namai makarao ange ari munhu anokodzera.
Avo vange vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo sachigaro weZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni, avo vanoti vaibata zvakanaka namai makarau uye vachashuwa kushanda navo.
Tinosuwa zvikuru nemashoko iwawo nokuti isu seZimbabwe Election Support Network takanga tiri kushanda zvakanaka namai makarau. Saka chinhu chatanga tisina kutarisira kuti mwedzi mishoma shoma maelections asati aitwa ari kutungamira boka reZimbabwe Election Support, sorry, Zimbabwe Electoral Commission inova ndiyo ichange ichirana election iyi abva asiya basa.
Matimanga muchishanda navo zvakanaka, saka kubva kwavo pachinzvimbo ichi zvinobatsira here kana kuti kuchaita kuti zvinhu zviite sokuti netsei?
Hatikwanise kuti zvinhu zvingatinetsei kana kuti zvichanaka nokubva kwavataka chigaro, asi chatinogona kutaura chedu chekuti Zimbabwe Electoral Commission institution ine vanoshanda mairi. Saka tinongotarisirawo kuti avo vachazotora basa rasiyiwa namai makarau vachaita basa rine mazvo. Isu tinotarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kunge ine simba rakakwana, iri independent kuti ikwanise kurana elections zvakanaka. Saka tinongodayirawo kuti munhu achakwaniswa kudomwa semunhu achava replacer wacho achave munhu achange ane pfungwa dzake uye zvachitungamirira sangano rakazvimirira risingatore hatingati mainstructions kubva kuhurumende.
Ndizvo badzi here zvamunotarisira panasa chigaro mutsva wamakatarisira?
Iyo Zimbabwe Electoral Commission yacho inofanira kunge riri boka rinozvimirira riri independent risingatore mainstructions kubva kunyanyanya kubva kuexecutive. Saka isu tarisiro yedu ndeyokuti kuti maelections afambe zvakanaka nyika inoende yeZimbabwe anofanira kunge achitungamirwa munhu kana kuti mutungamiri chairman kana chairperson weZEC anofanira kunge akazvimirira ari independence ane integrity achiziva basa rake.
Munoti chiku hurumende pakusarudzwa kwasachigara mutsva?
Tinoti isusu hurumende inofanira kunyatsotevedzera zvinotarisirwa nebumbiro remutemo wedu wenyika kuti izvi ndo zvinofanira kuitwa panenge pachisarudzwa mutungamiri weZEC. Saka tinotarisirawo kuti boka reparamende rinonzi restanding orders rinova ndiro richaita basa guru irori, richatsvagurudza vanhu vari qualified.
Avo vange vari sachigaro weZESNI vaAndrew Makoni vari parunare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa rinotungamirwa naAmai Joyce Mujuru reNational People's Party, NPP, rinoti vechidiki vanodarika makumi maviri vanonzi vakaenda kuZANU PF vakange vadzingwa mubato kare. Mutauriri we NPP va Jefferson Chitando vanoti bato ravo rakatora danho rekudzinga nhengo idzi zvichitevera kudzidzana kwadzakanga dzichiita nechikwata cheLacoste cheZANU-PF icho chainzi chaitsigira vave mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachitando vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti nhengo itsva dzavari kutambira kubato ravo dzakawanda kwazvo kudarika vanhu vashomanani ava vari kunzi vakabuda vachienda kuZANU PF.
Vechidiki ava vakaenda takanga tasiyana navo kare, taparadzana navo muchato tikakura. Saka hatina chinhu chakatikahadza kana chimwe chete, takaitirisa kuti zvinhu zvakanga zviripo zvichiitika. Tachangosara chete tachangosara kuti chingoenda hedu mukoti kundosvika titi muchato wagubva, asi tapasisina muchato apo.
Chii chakanga chaita kuti mugure muchato vaChitando?
Tanga tiona kuti mafambiro avakanga vachiita vakanga vasiriwo mafambiro avatakanga takataurirana kare. Vakanga voti gumbo mumba, gumbo pazhe, vondorya kungwena. Tikati ukasekerera uchiona mazino engwena yakachena ukafunga kuti kuseka, aiwa hakusi kuseka, kunogona kukuruma.
Tichiona matambirirwo avakaitwa kuZANU PF, hazvizopa here kuti vamwe vange vachida kuzoteverawo nekuti kumusangano weZANU PF uko vakatambirwa zvakanaka kwazvo?
Kutambirwa kwakanaka hakuna, because isu tinoitaura kuti vashoma shoma ivavo vanoona zvavari kutambira. Isu tiri kutambira chitachamutambwe rumwandira riri kuuya zuva nezuva. Izvozvo kwandiri kubva uko ndandauya kuzonogadzirira vamwe vari kutobva kuda kuti vari kuuya kuzosangana nesu pakwavo ikoko. Saka hazvina kuzvo zvinobatsira izvi kumatongo dzinongova unongoonoka matongo akangopwanyika, hapana chaunondowana chiriko.
Tinoonawo kuti vamwe vakuru vakaitawo sava kuda kwaShebasikiti Chuma, mumwe wevanhu vakadzokera kuZANU PF vachibva kubato kwenyu, makazvitambirawo sei?
Vabhasikiti takaparadzana navo kare kare, handidoti ndoti tikatedza soka savo tinogona kudziwana here. Takasonodzimika kare kare dzataura henyuna ngekuti mukadzinogogwa nhaka taita ndichakwata kutimba vachiedzana kuti takaparadzana navo kare kaizvo.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa reNPP vaJefferson Chitando vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vashandi vemumapurazi nemakambani anoita zvekurima vanoti havasi kufara nemabatiro avari kuitwa pamabasa, uye vakatonyorera kuhurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa vachikumbira kuti itarise zvichemo zvavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reProgressive Agriculture and Allied Workers Union of Zimbabwe, vaRaymond Sixpence vanoti vakatonyorera kumahofisi emutungamiriri wenyika, gurukota rezvashandi pamwe negurukota rezvekurima vachivakumbira kuti vagadzirise zvichemo zvavo. Vanoti nhaurirano nevavanoshandira hadzina chadziri kuburitsa, ndosaka vaenda kuhurumende. Vanotiwo vane tariro yekuti mutungamiriri wenyika achagadzirisa zvichemo zvavo nekuti vamwe vavanhu vavanoshandira uye vari kuvapa mihoro isinga batsire nekuvadzvanyirira pamabasa inhengo dzebato rake reZANU PF. VaSixpence vanoti zvichemo zvavo zvakawanda uye zvinosanganisira mihoro isina chainobatsira kana kusatopiwa mihoro yacho.
Dambudziko guru guru rekutanga ratinosangana naro ndekuti vashandi vemapurazi vari kupiwa mari yakadziza chaizvo, vari kutambira $75 per month. Ndo dambudziko guru ratinosangana naro. Rechipiri, vashandi vemapurazi havasi kupiwa protective clothing, magambuts ekushandisa, mahovhoros varingoshandisa, vanoshanda vasina zvekudzivirira. Hamuna zvikoro mumapurazi maonosenzera, vana vanofamba nzendo refu kuenda kuzvikoro, uyezve hamuna zvipatara.
Asi vamwe varimi vakaita saMy Confidence Piri vekuBeatrice vaudza Studio 7 kuti havasi varimi vese vari kutadza kubhadhara vashandi, vachiti ivo vanotove nedambudziko nevashandi vavo.
Pangu papurazi vashandi ndiri kuvabhadhara zvakanaka chaizvo, ndinovapa mari yakatarwa nehurumende, but dambudziko ratine nevanhu ava nderekuti havakwanisi kumita matages. Vamwe vacho theyare very lazy. Tine dambudziko rokuti kana iri nguva yekupisa fodya, sometimes vototadza kumita matages, vatadza kuya zvaunopisa fodya yacho, ende ndinotovapa mabenefits akawanda chibage ndinovapa vachigesa mahara mafuta netumoto anoenda kwansa kuwana nechivapa
mukuru werimwe remasangano anomira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti matambudziko ari kutaurwa navasixpence anozivikanwa uye matambudziko aya anobata maindustry ese munyika vanoti hapana munhu asingazive mamiriro akaita zvinhu munyika vachiti vari pamabasa vanotove nerombo rakanaka sezvo mama kambani akatovhara vaZakaria vanoti chave kudiwa kuita muonera pamwe nehurumende yavepo kugadzirisa zvinhu munyika
batsirana nao pamwe chete nehurumende yavapo yogadzirisa mapolicies anoita kuti attract investment munyika yedu muagriculture to open up ma new markets kuti nekumwe kwatasingagoni kutengesera nenyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika so to open up ma avenues esewayo we start pulling the resources hakuna mushandirwe anofanira kukonewa kubhadhara vashandi vake
nemusi wechina chapfuura hurumende yava munangagwa yakatura budget rayo rekutanga iro rakanyanyonangana nekuvandudza mabasa ekurima pamwe nekumutsiridza upfumi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Makatera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemapato maviri makuru anopikisa muHonduras aisa chikumbiro chekuti zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kupikiswa zviraswe. Kunyange hazvo paine matano ekuedza kumisa huori, mabhiriyoni emadhora ari kungoramba achibuda zvisiri pamutemo kubva munyika dzepasi rose. Izvi zvakasvitsa pakutorwa kwechitano okurwisana kwehuroi uye kudzoserwa kwemari kunyika kwadzakabiwa. Nezuro masangano akazvimirira achicherechedza zuva rekodzero dzevanhu munyika akabatana nesangano reUNDP mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa 10 zvita gore roga roga. Nekuda kwekuti zuva iri riri kusvika mangwana uri musi wesvondo, masangano emunyika akaona zvakakodzera kuricherechedza. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weZim Rights vaOK Machisa kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva iri.
Chiitiko ichi chauya panguva yakaomarara muZimbabwe. Chekutanga ndechekuti tinonzwa kuti sunungukei biki biki nokuti vamugabe vanga vachinyanya kumbunyikidza kodzero dzevanhu vakabuda. Asi tinotishushikanei bichana nokuti mabvisirwo akaitwa vamugabe anga asiri maringe neconstitution yedu. Asizve tinowanikwa tichiti taifara nokuti paitungamira masoja kuti vamugabe vabve tanga tichirwira yatingati isusu common enemy muZimbabwe. Saka tinoshuvira kuti vamunangagwa sezvo vave kutonga vave panyanga vazive kuti mhuri yeZimbabwe inoziva kuti ZANU-PF yakambunyikidza kodzero dzevanhu zvakakura sei munyika tichitangira kunana gukura hundi tichiindirira mberi kusvika kunana 1997, 1999, 2000 kusvika 2008. Ivo vamunangagwa vanoziva kuti ishuviro yemhuri yeZimbabwe kuti tisangovharire pasi nyaya yegukura hundi. Tasvika panguva yekuti ivo vamunangagwa vachitaridza pachena kuti vanoshuvira kuti mhuri yeZimbabwe isungunuke zvikuru kuma human rights. Kana tichitarisa nyaya yekuti maelections anofanira kupinda pane mitemo yakaringana inoita kuti kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwe, uye maelections aitiwe ari free, ari fair, agonzi izvi ndo zvabuda kumusarudzo zvakanaka. Saka maelectoral reforms anotaurwa pachirungu ayaya akaitwa, zvinoita kuti vamunangagwa vawanikwe vakachena nehurumende yavo. Uyezve inini chandinoshuvira ndechekuti pasave neendi violence inoitika patinenge takwinda kumaelections, masoja edu adzokere kumabarake.
Totarisawo kuti muZimbabwe mune commission inorwira kodzero dzevanhu. Muri kuona iri kupiwa here mukana wekusenza zvakanaka, tichitarisawo iro zuva rehuman rights kana rekodzero dzevanhu iri?
Inini ndinoda kutenda kuti tine commission takatozvipira kuti irwire kodzero dzevanhu. Hongu vanosangana nezvininga mupinyu zvakawanda, asi regai ndipupire ini saOkay Machisa ndichiti Zimbabwe Human Rights Commission so far yatishandira zvinotidakadza, zvinotifadza zvikuru kana tichitarisa panguva inenge ichiitwa sarudzo, panguva inenge angatatingati maby-elections pachirungu aiitwa ayaya. Vainyatsotaura vachitonongora kuti idzi kodzero hadzibvumirwe. Iko zvino vari kushuvira kuti vave nemutemo wakazara usingasanganisiri kuti pavanenge vachiita basa ravo mapurisa apindire. Vari kuda kuzama kuzvipatsanura kubva kumapurisa, ende ichocho chirongwa chekuti kana vakuita basa ravo vasazowanikwe vachiita sekuti vanopingwa ndare nemapurisa. Saka kuti iwaro chiga chakaiswa ichocho icho muconstitution kana kuti muact tadziswa, chanyatsomeka shuwa kuti Zimbabwe Human Rights Commission inoshanda isingapiringanidzwi nemapurisa. Saka inini pakupendera kwavari kuita zuva rekodzero dzevanhu pasi rose, ishuviro yedu yekuti zvido zveZimbabwe Human Rights Commission zvizadzikiswe, vanyatsoshanda vachinzi vari independent pasina munhu anovanzvenzvera.
Avo vange vari mukuru weZim Rights vaOkay Machisa vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vamiririri vevagari mumaguta emunyika vari kukurudzira hurumende yomutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuita sarudzo dziri pachena, dzisina mhirizhonga uye dzisingatungamirirwi nemauto pachaitwa sarudzo gore rinouya. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nezuro muguta reBulawayo, vatungamiriri vemasangano anomirira vagari mumadhorobha ari munyika vakati vari kutyira kuti mauto angangopindira mukuitwa kwesarudzo zvinogona kukonzera mhirizhonga. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano weChitungwiza and Manyama Residents Association kana kuti Kamera vaBrighton Mazvindu vakati hurumende inofanira kusapinza mauto mune zvesarudzo.
Mauto ane tingati intimidatory factor muwana. Vanokangona musoja anongozara nekutya, saka tikurira mauto abude munyadzi maelections. Maelections ngaitwa nemasivu sevhanza asina mainform kuzi mauto pachawo anototyisa. Remember tichirangarira kuti kare kare mapurisa ainge ari mupolling station. Tikanetsa isu vagara nemamwe maorganizations tikati mapurisa ngaabve mupolling station bhozi vanhu vazhinji vaita kupinda mupolling station obva atotya kutyisa act yake.
VaEdson Duve veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vakati mutungamiriri wenyika anofanira kuita sarudzo dzakachena kuitira kuti basa rekutongwa kwemaguta rizofambiswa zvakanaka.
Chatinosuvira kuona isu sema Residents Association chinofanira kugadziriswa naPresident Mutsvau kuti wanyatso kuti patsinidzo yekuti my elections achaitwa achanga ari pachena free and fair elections. Chimwe chechipiri chaunofanha kuti wadile nacho inyaya yefee mukati mewanhu panguva dzemaelection. Izvi zvinokanganisa even candidate selection. Kunozoguma tamutaa kuti makanzura medu mune macouncelors asina zvaanoziva asi vanhu vakavhota nekutya. Chekupedzisira tiri kuona chiri kuitika chinokanganiswa nemaelections anovhota vanhu achitya asiri free and fair ndechekuti service delivery inosvika pakudonha, nekuti dzimwe dzenguva nekubudidza nekutya kana kuti zvinhu zvinenge zvisiri free and fair tiri kuona vanhu vasina kukodzera kuti varane macouncils edu vari kuwana basa macouncil.
Izvi zvakatsinirwa navawellington mahohoma vecombined harare resident association kana kuti CRA, avo vakati kuitwa kwesarudzo vanhu vachityidzirwa kuri kuuraya kufambiswa kwemabasa emaguta emunyika.
Tiri kutarisira kuti hurumende iri kutungamirwa navamunangagwa inge ichiita kuti maelections egore rinouya ange ari free and fair, vanhu vachisarudza vamiriri vavo pachena zvisina kumanikidzana.
Vashadrack Waire vechivi Residents Association vakati mitemo yesarudzo inofanira kugadziriswa uye sarudzo dzemutungamiriri wenyika nedzenhengo dzeparamende dzinofanirwa kupatsanurwa kubva kune dzemakanzura.
Chatotarisirawo ndechekuti sekwavana president mutsva muzimbabwe umu tivone maelections asina mhirishonga, asina kushidzirwa, plus kana zvazvaibuda kauti chishure chevanhu chekuti pava nemaelections akaseparata kuitira kuti vanhu vawane kutungamira vasashandisa masleti kuti president woita maelections ega, makanzur woita ega, kandi kudobatanidza maMP napresident, but macouncils omira ega because macouncils ndiwo anodzoka kuvanhu kwatiri kuno pamaservice deliveries. Vanhu anongopedzisira vangovhotera munhu just for the sake wekuti vanga vaida kuvhotera president. Saka kuno kumacouncils maservice delivery obva ashayikwa.
Vemasangano aya vakati hurumende zvayakaisa mari yesarudzo pabhajeti regore rinouya inofanira kubvumidzawo vekunze kwenyika vakaita seUnited Nations neEuropean Union kuti vauye kuzoongorora sarudzo dzichiitwa kuti dzinenge dzakachena here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 ndiri muBruwayo, ndini Gandri Maramba.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhengo dzeparamende kubva kumapato anopikisa dzotarisirwa kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachapota vachienda kudare iri kunopindura mibvunzo yadzo. Bato reMDCT rinokurudzira kuti achatora chigaro chakasiyiwa nevaiva sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau ave asina kwaakarerekera. Bato rinopikisa reNational People's Party NPP rinoti vechidiki vanodarika makumi maviri vanonzi vakaenda kuZANUPF vakange vadzingwa mubato kare. Vashandi vomumapurazi voisa tariro pahurumende yomutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvekare nenguva dza7 pm manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire ku Studio 7 at VOA News. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa website yedu voashona.com. Anokonekai nemufaro ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.